Ndino kuchingamizai nemufaro ini ndini tandono kawande ndichiti heino misoro yenhau dzanhasi china ndira 17/2019. Murwiri wekodzero dzevanhu Pastor Ivan Mawarire vanomiswa pamberi pematare edzimhosva zvichitevera kusungwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 inotevera zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuBelarus panguva iyo muZimbabwe muri kubvira moto vanhu vachipfurwa nemasoja. Vanorwira kodzero dzevanhu voshoropodza zvikuru vaMnangagwa nekuenda kunze kwenyika vachisiya vanhu vachisungwa pamwe nekuurayiwa mushure mekuratidzira kusafara kwavo nekukwira kwakaita mitengo yepetro nedhiziri nezvimwe zvinhu zvakakwiravo. Vemabhizinesi vanoti vakarasikirwa nemari yakawanda zvikuru nekuratidzira kwakazoita mhirizhonga mukati, ukuwo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries richiti maindastiri akarasikirwa nemazana matatu emamiriyoni emadhora mumazuva matatu ekuratidzira kwakadaidzirwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Veruzhinji votaura zviri kuitika munzvimbo dzavanogara umo mapurisa nemasoja ari kuonekwa achifamba-famba akapakatira zvombo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munguva iyo mhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave.